Ma shoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections. Maelections aya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofa kuva achionekwa achi encompass akakuona akakurespekta maonero maobserver akasiyana-siyana. But kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections.
Asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni.
Hongu maobservers zvaanofanira kuva achiita kuobserva and kana vaobservawo vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo. Izvi zviri kunzi vari kuinterfere zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaura kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvinyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo. Saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinhu zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau. But hurumende yacho kana iine atingati maissues nemaobservers anova neprotocol yokuti vavadedze vataure nawo and vaise gwara ravo kana kuti zvinhu vanenge vachiexpecta from them. But mamiriro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa atingati credibility yamaobservers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vanakata center vekuamerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vachingoongorora zvavari kuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana kuti rimwe bato risingadi kuti voona vanhu vakadai so vachipinda mumaelections edu kana vachiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo Zimbabwe, sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauyawo akaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserwawo nyika pa5 years dzatatichingorarama.